Apurisa anorwi samvonga mpopoto, anonzaro vanengo dzeatu dzangadzichango changa kuratidzira pamahofisi enasa, panga pachiitwa musangano pakati pehurumende nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende. Munyori mukuru weatus varobson chere vati nhengo dzisangano ravo dzarohwa zvakaitisisa nemapurisa anga akapakatira zvombo. Mapurisa asati asunga vamwe varatidziri gumi nevatanhatu vanosanganisira mutungamiriri wesangano ravo vaobert masaraure.
Mukutaura kwandiri kuita izvozvi, mukati metorongo ramapurisa mune varayiridzi vanodarika gumi nevatanhatu, yatinoti 16, vanova vari kutungamirirwa nava masaraure varimo mukati zvekare vagweshe chairman wedu wekwamutsoko na Solution Ndlovu, Rudo Maburu, Selini Yangiwane nevamwe vakawanda. Uyezve tine mushandi wedu anga aripo asungwa zvekare anonzi Boris Muguti, pamwe chete na Aliye Mukanhenga uyo anga auya kuti anonyora zvinoenderano nemaraiti evashandi muZimbabwe. Isi tiri kuti vasunga zvavo vamwe wedu, asi zvati kuzvidzosera kumashure kana majeri ari kunzi vashandi vachapinda nekuti vari kukumbira kunge vachipiwa muhoro inokwana. Kubva hurumende ngaitenge ichawaka majeri akawanda, nekuti isu hatisi kuzomira kumashure. Kunyange isi tiri panze tiri kutomobhilaiza kuti tinge tichipinda mumasipiriti takawanda. Izvi zvaitika muHarare chete, asi ngavazvitarisire kwese kwese, kumaprovinces ese, kumadistricti ese, kusvika mihoro yedu ichinge yauya, mihoro inokwana uye mihoro inotenga. Mukutaura kwatiri kuita kuno, magweta edu ari mubisi kumhanya mhanya kuti vange vachimiririra vamwe wedu vawanikwa vasungwa mukuratidzira kwataita muzuva ranhasi.
Vachere vati nhengo dzesangano ravo dziri kuda kuti hurumende iwedzere vashandi mari dzemihoro, vachiti mari yavari kubhadharwa yakafanana nemitero yembwa. Vati vari kuda kuti mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi atambire mari inoita $540 emadhora ekuamerica pamwedzi.
Tinosoropodza zvikuru danho ratorwa nemapurisa kunge vachirowa nhengo dzedu pamwe chete nevamwe vatinoshanda navo kuAmalgamated Roads Union of Zimbabwe, pamwe zvekare nekuvasunga vachivaisa mushitokisi, nenyaya yekuti tanga tiri kuratidzira nekuda kuti tinge tichipiwa mihoro inokwana, mihoro inotenga, mihoro yatakawirirana nehurumende muna 2018 inova $540 zvichienda mberi. Izvi zvichitoteera mashoko akataurwa nehurumende mumazuva mashoma apfuura kuti ichange ichipa varayiridzi mihoro inokwana.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe divi ravo, asi mamwe mapurisa atataura nawo ayo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau ati nhengo dzeatus idzi dzanga dziratidzira zvisina kukumbira mvumo yekuita izvi kumapurisa sezvinodiwa nemutemo. Pataenda pamhepo, tanga tisati taziva kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva ipi. Musangano weNational Joint Negotiating Council wanga uchida kuitwa nevatungamiriri vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions pamwe nehurumende unonzi hauna kuzokwanisa kubudirira, sezvo vamwe vanga vari pamusangano uyu vatadza kubatana nevamwe pamasaisai eindaneti, sezvo musangano wanga uchifanira kuitirwa pamasaisai nekuda kwechirwere checovid-19. Mutungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vati musangano uyu uchazoitwa nechishanu vanhu vose varipo.
Public Service Commission vanga vane secular ravakanyora vachiti nokuda kwecovid-19 vanhu ngavambomira kusangana, zvekusangana vari vanhu asi kuti ngavaite mameeting mumwe ari kwake mumwe ari kwake kudzivirira kupararira kwechirwere. Asi takumbirisa kuti misangano yemusangano wakakosha uye une chekuita nekurarama kwevanhu. Tichitarisa zvakare kutanga kwegore ndopatinoisa tinonyatsoseta donzo regore rose. Tichitarisawo nemamirira zvakaita kunze uku, vanhu vedu vatinomiririra vane zvavakatarisirawo uye nekuti mari dzavo izvezvi hadzichatengi. Saka taona zviri zvinhu zvakakosha kuti tingomirira Friday. Takumbira kuti Friday tiite musangano iwoyo. Tinodayira kuti vakuru vehurumende vachazvinzwisisa uye vachatendera kuti musangano iwoyo uitwe. Takatarisana face to face musi weFriday.
Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti nhengo dzavo dziri kuda kuwedzerwa mari yemihoro, sezvo dzichiti mari yadziri kupiwa nehurumende isiri kukwana kubhadharira vana vavo zvikoro, kutenga chikafu, kubhadhara pokugara pamwe nekukwira mabhazi kuenda kumabasa. asi hurumende inoti homwe yayo yakaboka pari zvino zvekuti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo mari yavari kuda asi gurukota rezvevashandi vapowo mazima vakaudza Studio 7 nemusi wemuvhuro kuti hurumende yakazvipira kutaura nevashandi kuitira kuti vaonesane mamiriro akaita zvinhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi